very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 7th, 2018. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Our viewers and listeners are in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the U.S. midterm elections.
Democrats have taken control of the House of Representatives in midterm elections in the United States, while Republicans gained seats that solidify their control of the Senate.
As of Wednesday morning, the Democrats were on track to win at least 26 seats previously held by Republicans, with several races still undecided, which could give them as many as 230 seats in the 435-seat chamber.
Among the winners were several first-time candidates, including two Native American women, one of them openly gay, and two Muslim women, a first in both categories. They will be among the 100 women who will be sworn in when the new Congress takes over in January, another first.
Speaking to a crowd of supporters in Washington Tuesday night, House Democratic leader Nancy Pelosi said, "Thanks to you. Tomorrow, there'll be a new day in America." The veteran California lawmaker, who served as the nation's first female House Speaker from 2007 to 2011, said the victory was not about Democrats or Republicans, but about, quote, "restoring the constitutional checks and balances to the Trump administration."
Democrats will now be able to launch numerous investigations of President Donald Trump, including his personal finances and allegations of his presidential campaign's collusion with Russia to win the 2016 race.
But despite the setback in the House, President Trump issued a self-congratulatory tweet Wednesday morning, which reads, "Received so many congratulations from so many on our big victory last night, including from foreign nations, friends that were waiting me out and hoping on trade deals. Now we can all get back to work and get things done," end quote.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And indeed, Zimbabwe has a lot to learn from these elections. So go to 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. to get our Live Talk show.
Onguvadiwa vatereri nevatariri nhasi muchirongwa chedu cheDiaspora Forum muLive Talk tiri kutarisa nezvesarudzo dzepakati petemu yehurumende muAmerica dzakaitwa nezuri yavanoti midterm, idzo dzakaona bato reDemocratic Party richiwana zvigaro zvakawanda zvakaita kuti ringe richitungamira kana kukokera mudare reHouse of Representatives ratingati dare repasi. Asiwo dare reRepublican Party kunove kunobva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump rakakwanisa kunge richiramba rine utungamiri mudare reSenate, zvichireva kuti matare maviri reSenate nereHouse of Representatives aita kuti rimwe bato ringe richibata homwe yepapa, rimwe bato richibata homwe nepapa, kutsemurirana nepakati uko. Asiwo sarudzo idzi dzakaitawo chisionekwe mumidzi yebwe, kwakaitawo kuti vakawanda madzimai vakapinda musarudzo idzi vakakwanisa kunge vachisarudzwa, zvakureva kuti kune madzimai anokwana kuita zana kana kuti 100 mudare reparamende, koitawo verudzi rwe vakatanga kugara muno muAmerica vatingati maNative Americans vakakwanisa kunge vachipinda musarudzo idzodzi vachikunda, koitawo chizvarwa chekuSomalia, chakakwanisa kunge chichipindawo mushure mekunge chawana kuve chizvarwa chemuno muamerica yatingati Somali American akakwanisa kusarudzwa achipinda mudare reparamende vakaita madzimai maviri vekereke kana chitendero chemuslim vakwanisa kunge vachipinda musarudzo idzodzi kune vakawandawo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakakwanisa kunge zvichikwikwidza zvazvizvarwa zveamerica zvakapinda musarudzo zvichibudirira tanzwawo vamwe vatambotaura navo pekutanga vekuzimbabwe vachiti vanofadzwa zvikuru nekusimukira kuri kuitawo zvizvarwa zvemuafrica zvaamuno muamerica zviri kupinda musarudzo zvichiwana zvigaro matunhu akasiyana siyana kusanganisirawo naimo mucongress kana kuti mudare reparamende reamerica chinhu chinonzi chinokurudzirawo nyika dzatinobva kuafrica hapana anoziva remangwana Chris chinenge chiri chizvarwa chezimbabwe chiri kupindawo mucongress imomo nekuti ndo zviri kuitika izvo
ye jonga inxenye yimi
inguva chete
ndivo kambe zulukandaba siyadibana kuhlelo lwethu lwe-live talk diaspora forum lamhlanje ke sixoxa ngokhetho oluthiwa lona ngama-midterm elections ukhetho lolu lwenziwa phakathi laphakathi kwehlandla likamongameli singathi thina i-5 year term kodwa ke yena ama elections la bekukhethwa ke amalunga edale le the house le edale le senate okwenzakeleyo ukubana amalunga edale leli abe manengi kade kungawa bebandla lema republicans kumadale womabili kodwa kathesi ibandla lama democrats lona selikhokhela kudale le the house ukuthi khona elama republicans lona selikhokhela kudale le senate lokho kutsho ukubana nxa kungaba lomthetho omele uhlaziywe ungavunyelwana kuhouse ubuqhutshelwe phambili kusenate ilakho isenate ukuthi ivimbe lomthetho njalo ke sekuchiye sokusobala ukubana ibandla lama-democrats selingacubungula wonke amacala ayetheswa umongameli Donald Trump abalisa wona ke ukuthi wasebenzelana le Russia ukuthi anqobe kukhetho lukamongameli lokunye kunjalo kodwa ke simzwile yena umongameli Trump ukhulumile kumzuzo esanda kwedlula echasisa yena ukubana hayi bengenze njalo ama-democrats beqalise ukumcubungula kasoza sebenzelane lawo kuhle asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni lapho ke njalo abanye becabangela ukuthi kuzaba lo mehluko la ku Senate okube kungenza ukubana amabandla la kumadale bengakwanisa ukuthi befake umthetho okubana kumele umongameli asuswe ukuthiwa impeachment ngesilungu kodwa ke hayi okakathe sikuyaba kunzima ngoba iSenate iyenelisa ukuthi ivale ngoba njengoba kuyabe kungumongameli webandla labo elama Republicans kuningi kakhulu esingakukhangela sikuthi kuyafundisa na ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe asanda ngena kuloko kuthiwa yidemocracy ukuthi bafunde babone ukubana kuhamba kanjani yiko ke esixoxa ngakho lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-live talk jonga
ongu Chris tine vatinawo muchirongwa vachange vachitibatsira kutarisa nezvesarudzo vatingati munyarikane muchirongwa kana kuti ava guest tina vafrank guni vari muno muamerica vari nhengo yezanu pf tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaguni
aiwa tinotikadziwai kuvateereri venyu tinotenda kuva muchirongwa chino chestudio 7
aiwa tinotenda zvikuru maybe firstly you can tell us your views about the elections the 2018 midterm elections held in America yesterday.
Well, I think overall we are going to see more of the same or more similarly to what we saw during President Obama's era, whereby nothing significant is going to be achieved by this Congress because you have a majority of Republicans in the House of Assembly And then you have a majority, now you have a majority of Republicans in the Senate and Democrats in the House. That means there's going to be a clash of policy. So we're not going to see any new significant policy changes or policy achievements, even though the Republicans still have the executive, which is the president, and the Senate. I don't see them agreeing on any new policy that is meaningful to the United States. If this was Britain would almost say this is the closest it has come to a hung parliament, where nothing is really going to be achieved because they are the two political parties, the diametrically opposite views and ways of resolving American issues. We are also going to see an attempt by Democrats in the House to try and impeach the president, but those will not succeed. Any policy, any law that the Democrats are going to raise in the House will not succeed because it will die in the Senate and vice versa. So no new achievements and, again, more brick walls for any policy or budgetary changes.
Ndofunga mungangoti rovera zvimwe chete nerurimi rwaamai vaguni.
Ndingada kuti vanhu vaziye kuti zvaitika zvabuda musarudzi zvaita kuti pave nemangange mumatongerwo enyika. Taona kuti dare rekuzasi reCongress ratorwa nemaDemocrats, dare repamusoro reSenate ratorwa nemaRepublicans. Saka zvakureva kuti hapana chichabuda, achangenge angori makwikwi kusvika pachaitwa sarudzo dzapresident muna 2020. Nekuti maRepublicans haasi kuzotora zvinenge zvabva kudare rezasi reCongress. Avo vari kuzasi havasi kuzotora zvichange zvabve kudare reSenate. President hongu asara nevashoma vachiri kumutsigira vari kuSenate, asi kuHouse hasina vanomutsigira. Zvinotaridza izvo kuti hapana mitemo mitsvaya mizhinji yatichaona, hapana sanduko yakawanda yatichaona. Asi tinotarisira kuti maDemocrats vachaedza kuti vatongese mutungamiriri wenyika vaTrump, iya inonzi pachirungu impeachment, neizvo zvavari kumunenera. Asi hazvikwanise kuti zvibudirire, nekuti kuti impeachment iitike vanoda 2/3 majority, uye havakwanisi kunge vachizviita vari vega. Senate inongozvivhara. Saka maringe nokufambira mberi kwemitemo kana kufambiswa kwezvemari zvemabhajeti, handione paine chichachinja. MaAmericans vacharamba vachishungurudzika, kana kuti iya inonzi pachirungu frustration, nokuti hapana chichabuda pamberi apa.
Thank you so much, vaguni. Wanzwa kubva kuna vaguni, Chris.
Yes, Chonga. Dr. Guni, what can you say are the lessons that Zimbabwe can learn from these elections?
I think one major lesson that our country can learn from these elections is the level of participation, the level of openness, and the freedom for people to express their will freely in a fair and transparent manner. But more importantly, the conduct itself of elections. The elections were conducted in a free and fair atmosphere. The results were promptly counted and promptly announced. We had the media playing a major role in talking to voters as they exited exit polls. They even issued the projections before counting started. That's a major lesson we can learn from the Americans. But also an acknowledgement that it's not just developing countries that have electoral problems. There were problems here.
Can I stop you there, Dr. Guni?
Sure.
You say the elections were even the results were even projected before they were announced. Is it not a crime in Zimbabwe?
Well, in Zimbabwe, it's a crime to announce the results before the Zimbabwe Electoral Commission announces those results. However, in this country, projections are allowed based on the views of the voters as they exit the voting stations. In Zimbabwe as well, the projections are not illegal. What is illegal to announce affirmative results that have not been confirmed by the electoral board, which is the Zimbabwe Electoral Commission. But it's not illegal in Zimbabwe to ask people which way they would have voted once they leave the voting stations. It's not illegal.
But it's almost the same thing, because if you are projecting, it's the same as saying, you know, as announcing. Anyway, let's move on, Mr. Dr. Goni. What is your take on how the announcements are made? You know, we see it's not ZEC. It's the news networks. Don't you think that it is incumbent upon the government of Zimbabwe or the nation as a whole to adopt a situation whereby trusted news sources are allowed to make the announcements?
Well, I would think in future that might be possible, but not at this moment. We are following, in Zimbabwe, we are following our legal provisions, just as the system here in the United States. And in fact, it's not the news media that actually confirms the result. There are electoral systems that do the counting and thus confirm. The news media do make projections. And once the electoral authorities confirm those results, of course, the news media is used to broadcast to all and sundry in a very public manner. But let me go back and say, one of the things that we learned here is the participation of minority populations and minority people. I think it's a significant shift in American politics, where we have seen, for instance, women coming up in large numbers, and in certain areas, we have seen very young people. We have seen the 29-year-olds becoming the first elected minorities from a religious minority background as well. And I think that's an achievement for America. But remember, compared to Zimbabwe, America is over 200 years old. It has taken them this long to get to where they are. So I think we can learn, and we don't have to wait for 200 years to allow and recognize minority participation and ensure that they also have equal opportunities to participate in the electoral system.
But how significant are the minorities in Zimbabwe?
Well, let's take, for example, Zimbabwe has 16 official languages. On that basis alone, you can ask 10 Zimbabweans if they know any of the 16 languages. You'll be lucky if you get them to know, to name five or so. And if you look at the representation in our legislative framework of those minorities, it's almost non-existent. You have two major languages and two major tribes, so to speak, in Zimbabwe that are dominating the political framework. So there is that variant. It's not really comparable to the American system, because here, for instance, there are some states, for example, Georgia, where minorities still struggle to participate in the electoral system because of laws there, because of gentrification, because of the laws that they put to ensure that minorities don't have the same access. In Zimbabwe, we do not necessarily have prohibitive laws that prohibit minorities to participate, but minorities are not visible. They are just consumed by the larger groups. And it is my hope that in the future, minorities should participate or should be encouraged to participate on the same platform as the majority groups in Zimbabwe.
Thank you so much, Vagunira Banyamuripa Runare. Timbo Tarisa, Shiruku Vagunira Terere Wedu, Pashona, Facebook page Wedu. Anzi zo nemumwe mtere, anzi koti ni mpe mikoti. Anzi, nasi chirungu chega chega ire. Kikikiki, aiwa. Kungoti, tirukuti, tiwa nisemikana. Mitauro yose, inokwaniswa kuitwa na vaguni. Wane kwa chingota warane mitauro yose, kutuwana wa Zimbabwe wanzwe. Kuhuya, Klopas Matamba Ndini, anzi Papi Mubotswana. Emmanuel Gundani, anzi is watching from South Africa. Koti nimpe mikoti, wari ku Botswana kumuraga, muruga. Inonzi muraga. kuti tawanda masocha muchude watching from Gaborone ndi Boas Jayaguru kuti hanzi nayo vampemi Trump zvairi shamwari Russia Russia yadi kukungo msoftawo abvise ma sanctions atakatemerwa varuta nenyaya yema sanctions eZimbabwe pasi pe urongwa wezidera une wakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango kozoti mukuda kwashe mpamba adzindifonereiwo aiwa tichakubatai tirikuramba tichikuteerai imi muchiteerawo zvakare pa Facebook page yedu muno mu Washington ameno Chris kana uine zvaungada kumbotaurira vateereri nerurimi rwesindebele
Yebo chonga asi ngakakhuluma kunenge wathi ke sithathe a short break
Kuma kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 VOA yakabatana neve media center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzodzi tichaitirwa kupika Munzvimbo dzinotevera. Kuchipingi, nemusi wechina svondo rimwe. Musi wa8 mbudzi. Kwamutoko, svondo rinouya, musi wa15 mbudzi. Muharare chaimo, musi wa21 mbudzi. Kugwanda, musi wa26 mbudzi. Kulupani, musi wa28 mbudzi. Togumisira, nemuguta rebulawayo, kwantutuzeyatu, musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah. Mune dzimwe dzinzvimbo idzo.
Yes, that was PJ. She's be going to Zimbabwe.
Mm-hmm.
She's got some town hall meetings there, Jonga.
Ndizvozvo shamarari westudio 7 munomuziva Praxedes Jeremiah ari kutaura nezve zvirongwa zvemataunu kana kuti makungano anenge achiita achipamikana vateereri vedu westudio 7 nevashandi westudio 7 kuti munge muchitaura nhunha dzenyu pamisangano iyo yemataun hall tenge tichibatana nemedia center matunhu ataurwa naPraxedes Jeremiah regai timbonzwa kuti kuna vaguni izvi zvingatarisirwa kubva mu kupinda kuri kuitawo madzimai akawanda muparamende nokuti tinoona kuti vakawanda madzimai vanga vachinyunyuta kubva paka kundwa amai Hillary Clinton zvaita kuti vamwe vatora moyo tingati here kuwanda kwemadzimai akaparticipate pamwe chete nekupindawo mudare reparamende muAmerica zvingava nechekuitawo neshungu dzakaitwa nemadzimai paka kundwa amai Clinton
tinodaira kudaro zvikuru kutoendera pamberi tichiti munoona kutonga kwemutungamiriri wemuno vaTrump kune kutaura kwekupopotana nemadzimai Madzimai anoshora zvikuru matauriro anoita mutungamiriri wemuno kana vachitaura nenyaya dzemadzimai uye vamwe vavanoshamwaridzana navo vanenge vanoramba vachinenerwa mhosva dzinoita sekuti havanyatsokubata kana kuti vaisabata madzimai mune zvakanaka zvokuti kusarudzwa kwemadzimai akawanda kushurungu ndo ingavaya inonzi almost protest vote kuta kuti madzimai ari kuda kurakidza ushungu hwavo nekushatirwa kuti hurumende yavatiramba haisi kuvabata zvakanaka saka kupinda kwavaita muparamendi kutaridzawo masimba avo kuti ivo vane kodzerewo sezvizvarwa zvemuno kuti vasarudzane vapindewo pamasimba ekuti vagadzire mitemo inoita kuti zvavanotarisira nezvavanotendera zvive zvinochengetedzwa pamutemo zvisingambunganyidzwi nevarume vega vega saka ndinondo zvimwe zvandatitaura kuti vachava nemakwikwi ekuti vari kuHouse of Assembly vachange vachiedza kuisa mitemo inoita kuti zvejekerere kana kuti zvinodiwa kunyanya nemarudzi mashoma uye madzimai zvive zvinoenda mberi asi handione zvichibudirira kumberi ugo nekuti kuSenate kwakazara varume vakanyanya vechiRepublican vanoita sevanoenderana kana kuti vakarerekera kupfungwa nemaitiro avaTrump saka handione zvichinyanya kubudirira rega ndipete ndichiti pane imwe nyaya yataurwa nemumwe mutereri inonakidza yandibata nyaya yemasanctions ndinoona sekuti vanhu vapinda iye zvine izvi mudare reAmerica vanhu vamwe vacho vakasununguka kuti titange kutaurirana seZimbabwe neAmerica. Takatarisa nyaya dzezvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yeZimbabwe kana kuti maeconomic sanctions. Saka ndingati pari zvino tingatarisa tichiti pangava netarisiro yekuti pangamuka mukana wekuti titange kutaurirana senyika mbiri dzinodyidzana. Tinoona sekuti mukana wakanaka chaizvo wabuda.
Thank you so much, Mr. Guni. Please do stay on the line, Chris.
Yebo, Chonga. Si hlangabeze labo abasanda kusixhuma kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho, ukhetho belusenziwa izolo lapha eMelika oluthiwa lona ngama-midterm elections. Kade kuvotelwa ke amalunga amadale amabili le-Senate lele-The House. Impumela ke sesiyazi. Lanxa enye ilokho ithiwa ayikaphumi kahle kodwa hayi osokusobala ukubana ibandla lama Democrats yilo eselikhokhela eselilamalunga amanengi ku House kuthi ke ku Senate ibandla lama Republicans lokhu likhokhela. Ekwenzakaleni kokhetho lolu sibone kusiba labo mama abesifazane abanengi abancintisileyo banqoba ukuthi sebefika phose ikhulu abazabe bekhona ku House. Kuthi ke sizwe kuthiwa bakhona abanye ababili abathi bona bayizidabane labo bakhethiwe kwasekukhethwa njalo labanye abangama Muslims labo ngokwakuqala ukuthi kukhethwe abanye abantu abanjalo mama lama Muslims ukuthi bebe banengi. Siyabona ikuguquka nje kwelizwe leMelika yiko sithe sixoxisane sibone ukuthi singafunda sifundo bani nxa sikhangela lolu khetho, Jonga.
Chris, just looking at what some of the votes brought to Americans in Florida, Amendment 4 restores voting rights to former felons. Florida voters on Tuesday approved a ballot measure that will enable more than 1 million ex-felons to regain their voting rights. Under STEMS, most felons will automatically have their voting rights restored when they complete their sentences or go on probation. The change excludes those convicted of sex offenses and med. Zviri kunzi izvo mutemo wakavhoterwa nezuro mudunhu reFlorida wakabvumidza kuwandudzwa kwe inonzi mitemo Amendment 4 iyo iri kudzosa kodzero dzekuvhota kune vanenge vamboenda kumajeri vachipika kumajeri. Vanga vasingazobvumidzwa kuzopinda zvakare musarudzo. Saka tinonzwa kuti mutemo iwoyo uri kupamukana kune vanhu vanodarika miriyoni muFlorida imomo vakukwanisa kuti vapedza kupika mhosva dzavo vokwanisa kunge vachivhota kodzero dzavo dzichidzoserwa dzekuvhota. Asi kana ukanga waenda kujeri nemhosva yekubata chibharo kana kuti yekuponda yatingati meda, haukwanisi kuzenge uchiwana kodzero dzekuzovhota kana dai wapedza kupika kwako makore kana nguva yaunenge watarirwa kunge uri mujeri. Ndo zvimwe zvezvinhu zvanga zvichipinzwa musarudzo idzodzi. Todzoko kuna vaguni.
Chonga, before we go to Mr. Guni, we actually have another guest.
Oh, thank you.
Yes, we have Mr. Difa Wajapi Bango. Mr. Bango, welcome to the show.
Thank you very much, Mr. Kande. It's a pleasure to be on there.
Thank you so much. Mr. Bango, si yazi ukubana wena ukwele eBhilitani kodwa umhlaba wonke ubukhangele okwenzakalayo lapha eMelika. Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi wena ukuzwe njani ukhetho lolu olweMelika lwama midterm.
Ukhetho lolu lwaMelika ngithemba ukuthi uZulu uyazi kamhlophe ukuthi yonke into eyenzakala eAmerica idetermina izinto eziningi, iba lomthelela wezinto eziningi ezenzakala umhlaba wonke globally. So yingakho abantu kade bekhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi iMelika izatshintshani kulolu khetho njalo bazaphinda bafake kuphi kulolu khetho. So ziningi izinto esizifundileyo, but at the same time esikubonileyo kakhulu ukuthi iMelika izama ukuthi ithengisele ukuthi iya ama human rights iyawahlonipha njalo izabutshengisela ukuthi iyamukela zonke insendo zabantu noma ngithi ama tribes abantu wonke iyawemukela ingqobe nxa ukuthi wena nje ungumuntu olezinto zakho zonke eziqondileyo njalo lasemthethweni into zakho zakho ziclean zonke izinto zakho ozenzayo eAmerica uli contribution eright emphakathini bayakunikeza amathuba aqondileyo ukuthi lawe ubekwazi ukuthi uqhube izinto ezidingakalayo ukuthi zibe khona ikakhulukazi ezintweni ezifana lomthetho noma ezintweni ezifana lombuso weAmerica.
Hayi, kuyezwakala. Ubone njani wena udaba lokubana abantu babethi bona nxa sikhangela kwamanye amazwe uzathola ukubana umongameli nxa kuyukuthi ngumongameli ofana sithi ofana lo Trump ongaba lo lesimo sika Trump. Abantu babecabangela ukuthi nxa sokusiba lokhetho uzavimba ezinye izinto efune yena abe kufuna ukuthi kube yiko kwenzakalayo kodwa ayisikho ngoba lapha sibonile okunengi ezecine kusiba lamalunga amalutshwana ehouse edalele the house kungakusichoni lokhu kungakukhombani ngokubona kwakho ukubana ilizwe leli limi njani
okwenzakalayo lokho babugande yikho lokho engingakukhuluma phambilini ukuthi into abazama ukuthi bayitshengisele ukuthi akekho umuntu ongcono eMelika noma ungumongameli awunamandla adlula amandla abantu ezibengabantu abantu belizwe yingakho yilokho okutshengiseleyo ukuthi even yena uTrump ngokwakhe ayikho into ayenzileyo efana lezinye izinto esiyake sizibone kwamanye amazwe ukuthi onguye umongameli uba lendlela avimbela ngayo ezinye izinto ukuthi zingaqhubekeli phambili kodwa lapha uTrump utshengisela ukuthi amanye amazwe ngabe afunda kube isifundo kwamanye amazwe ukuthi lento eyenzakale eMelika ukuthi nakwamanye amazwe bakupractice bakubona ukuthi akuzili njalo akubulali kuyinto eqondileyo efanele abantu njalo eyiyo into eyenza ukuthi ilizwe libe loqhubekela phambili ngazo zonke indlela from ama human rights la kwi-economy ngoba abantu bafaka kusiba lama-investments bafaka izinto zabo elizweni abantu bona ukuthi liyakhwabitha njalo liyahlonipha abantu ngokwabo ingakho uTrump uye wathi ukuhlehla emuva wangafaka imithetho efana lele esasiyibone senziwa ngabomgabe ukuthi bathi thina singumongameli akekho umuntu ozacrossa le line ngiyenza engikufunayo kodwa uTrump ebusa ilizwe elikhulu kangaka ngeMelika njalo eliyilizwe elikhulu kakhulu kangaka elidlala indima ephezulu kula wonke amazwe esingakubiza sithi superpower umhlaba wonke ejikelele kodwa ke elizweni leMelika okuyikho bekufanele ukuthi kwenzakale khona inguquko lezi akazange akunqabele khona lokho uye wokuvumela wadedela abantu yingakho namhlanje sibona kuye kwahlephuka kwezinye indawo kwagcwaliseka kwezinye indawo kusiya ngentando yabantu ukuthi bafunani.
Hayi, kuyezwakala. Ungaya lusecingweni lapho sizaphenduka ku.
Bolongile babukanti.
Yes, jonga Mr. Bango there is talking about how, you know, democracy works here in the United States, you know. He's saying maybe it was some other country, you know, we couldn't be seeing the kind of democracy that would allow people to, you know, freely make their decision.
Maybe vaguni mungango pindura ipapo panyaye utongo wejekerere demokrasi ataurwa na va bango kuti dai kuri kune dzimwe nyika dai zvarisina kubuda semafambira zvakaita munotiwo
ameno dzimwe nyika dzavari kutaura kuti ndedzipi asi hongu kune dzimwe nyika dzisingatomboite ma elections zvachose tikadzukira ngatitarisei tidzoke kumusha tikatarisika nyika yedu yeZimbabwe tikatarisa tsarisa sarudzo dzakabva kupfuura idzi vanhu vakabvumidzwa kunokambena zviri pachena vakaita sarudzo muri nyararo hongu pakazoitika tsaona dzakaitika maelections atopera kana kuti post election violence zvinova zvinhu zvatisingatarisire uye zvinhu zvatisina kuonawo kuno hatina kuona kurwisana kwevanhu vachirwirana nazvematongerwo enyika asi ngatibudiranei pachena muno chaimo mune vanhu vari kutopopotawo kuti mitemo yemuno nekuti toda kuti vanhu vekuZimbabwe vazive kuti muno muAmerica muna mutemo umwe chete unotonga zvesarudzo state yega yega kana kuti dunhu rega rega muno rine mutemo waro wesarudzo saka kune mamwe matunhu kana kuti mamwe ma states ane mitemo inodzvanyirira kunyanya vanhu vatema neave ma minority populations vari kuchema kuti tiri kudzvanyirirwa hatisi kupiwa mukana wakaenzana nevakawanda kana kuti vechirungu vari muno. Saka hongu kana uri kunze uko unoona sekuti kune demokrasi yakaisvonaka yakapinda dzimwe nyika dzese, asi handizvo zviri on the ground. Panotova nevanhu vari kuchema kana izvozvizvi kune vanhu vakaitwa inonzi vakashunguruzwa kuti vasavhote mune zvakanaka. Ndapa muenzaniso weState of Georgia uko vanhu vatemana zvino vachiri kuchema kuti havasi kupiwa mikana yakaenzana. Vamwe vacho vari kudzvanyirwa vachinzi havakwanisi kuvhota ivo vari maamericans. Vamwe tanzwa mutemo mutsva waitwa kuflorida wavhoterwa nevanhu wekuti avo vakambenge vabatwa nedzimhosva kana kuti vakapika majeri vakubvumidzwa kuvhota. Zvinhu zvakusanduka, asi zvinhu zvanga zvichirambidzwa muno muamerica. Saka demokrasi yemuno is not the panacea for the world. Pane zvakawanda zvinokanganiswawo neamerica. Muno chaimo munoitwa sarudzo dzinopikiswa. Izvozvizvi kutaura kwatiri kuita kune kwatoita kuti vari kunzi vakundwa musarudzo varamba kuti haiwa handina kukundwa. Kumwe kwacho kwaitwa automatic recount. Wongu izvo zviri pamutemo nekuti mabudiro aita maresults abuda akasiyana zviri pashoma-shoma. Anga akanyanya kuda kuenzana zvakanyanyisa nemutemo weikoko. Vanoti kana maresults akabuda akadaro panoitwa automatic kana kuti zvinobva zvangonzi ngatitangisei kuverenga patsva kana pasina atombokumbira zvake. Saka harisi dzvene rese rese, mune zvinoshorekawo zvinowanika muno muamerica.
Thank you so much, Dr. Guni. There he says, not always rosy in America when it comes to democracy. There are some areas where America is still lagging behind. And I agree with him because there are some people who are actually fighting for their rights up to today here in America. And we saw that, for example, the Florida case where those who are convicted of or felons, they are allowed to vote starting from, I think, the coming elections. And he says this is part of the development that it's also revolving in America after 200 years of independence. Chris?
Yes, Jonga. So, Mr. Dr. Guni, are you saying we are going to see some searches for some V11s?
Not necessarily. The system here is quite efficient in the sense that, for starters, a voter in America in most states is allowed to even photograph your own ballot, so you can keep your own results. And as soon as a voter votes, there is a cartridge that keeps a copy. And in the event of a recount, they simply go back to that master cartridge. The master cartridge keeps the results of every voter, and they can simply go there and take a look in the presence of everyone. So it's easy. It's unlike in Zimbabwe, where our V11s and V23s are actually manual. And again, in Zimbabwe, the law says that after 14 days of elections, they can destroy those and throw them away. Whereas here, they are supposed to be kept under lock and key. So that in the event of a dispute, they can go back and take a look. So there are some differences. But the point here is that even here in America, there are disputes pertaining to the electoral results. Mm-hmm. And we have already seen some candidates refusing to concede defeat.
All right. Thank you so much, Dr. Guni. Please stay on the line. Mr. Bango, you heard there, Dr. Guni, you know, talking about the system that sometimes it's not as, it has got some flaws as well. What do you make of that? This is a major democracy, but 200 years later, they still have those flaws. And we are only like 36 years old into our democracy in Zimbabwe. So how do you match that?
Loko ukuluma babu kande ukulinya ngoba umfowethu lapho ngiyakuza ngiyakuzwisisa ngiyazi ukuthi America ama states ya America as different as they are wonke alemthetho yawo ehlukeneyo ayifanani imthetho ebusa imthetho ebusa ama states ngokuhamba kwayo so into mina elekade ngiyikhangelele bengikhangelele kakhulu into eyiyo esondelane lombuso osesiqongweni phezulu but bengasathanga ngathi nganaba ukuthi ngiyese ngize phansi ukunaba ngisiza phansi ngiyazi ukuthi abantu abamnyama ikakhulukazi abantu abamnyama basancinjezelekile kakhulu abanye noma nje even noma singakhangela indlela amapholisa aphatha ngayo udaba lomuntu omnyama lo daba aluphatha ngayo emakhiweni akufanani ngiyakuzwisisa lokuyana angkwali kodwa engikuthoyo ngokuthi indlela uDonald Trump avoyisa ngayo ezintweni ezifana nazo nalezi kulo mehluko lezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe njalo nxa ngithe amanye amazwe angizange ngithi specifically ngithi Zimbabwe angizange ngitho njalo ngithi Zimbabwe njalo I'm not saying specifically South Africa amazwe engiwatshoyo for instance kulabo Venezuela kulamazwe afana labo Libya kulamazwe afana labo Egypt amazwe alabantu abenza izinto ezokuthi zifuna ngomongameli so nxa ngisithi amanye amazwe I was not specifically pointing ukuthi into eyenza la Zimbabwe maybe yilapho aye wangangizwisisa khona umfowethu kodwa into engiyitshoyo ukuthi indlela abaconducte ngayo kuyindlela engathi phose nxa sikhangela umthetho wabo singakhangeleli ningayihlanga kwincindezelo yabantu kodwa ngangithi incindezelo yabantu siyikhangele asikwali lokhu aningakuvuka kodwa-ke indlela ivoyici kapresident yona ukuthi ikhulumisa ithini isentensi iyaphansi akazange ayifake icindezele abantu ngendlela esikubona kusenzakala kwezinye indawo that's what I say
hayi siyakuzwa jonga
timbonzwa kuti vateereri vari kuti tina mkoma hanzi Klapos Matamba Ndini hanzi Frank Guni must go to Zimbabwe and support ZANU PF in Zimbabwe ufuna ni America maoni ravo wavo hanzi Boas Jaguru is true what Mr. Guni said then Omega Zimunya watching from Nigeria Alois Njini thank you guys watching from South Africa then thank you guys watching you in DRC today ndi Robert Muzaza Kotini Mpemi anzi imbo ndifonera iwo vaisa namba dzavo tirikuedza kufonerai mukoma Kotini zvimwe chete namukoma kuda kwashe mapamba tirikuedza kufonerai mose tinzwo pfungwa dzenyu vaguni manzwo vateereri vari kutaura kana muchikwanisa kunge mune zvamunopindura tisazonza takatarisa vaguni kupindura zviri kutaurwa nevateereri kana pane zvamoda kupindura pane zvabva kuvateereri
vateereri vari kuteerera vachipindurawo nepfungwa dzavo ndangoda hangu kuti nditinini tinosapota hurumende yezimbabwe kana kuti bato riri kutonga rezanup f hazvirevi kuti munhu anofanira kunge ari muzimbabwe chete asi haisiyo nyaya iri mudariro regai ndidzoke munyaya iri mudariro ndichiti inini ndoda kutenderana pamwe chete neumwe muchisisi wangu vatiri kutaura nayo kuti hongu tikatarisa kune dzimwe nyika zvasiyana neamerica pakuti somuenzaniso muno umu mutongi wenyika inoi mukuru weexecutive kana kuti president vatrump vakataura zvavanotaura kana kuti vakada kundotaita zvakati makurukota edare emuno muamerica ane masimba ekuti aiwa izvo zvataurwa nemutongi wenyika hatibvumirane nazvo kana kuti hatisi kuzoitika tazviramba kana kuti president akada kuti zvandataura nhasi izvi ndo zvaakuitwa congress ine masimba ekuzviramba izvozvo kuti aiwa pa isusu takamiririra vanhu hatibvumirani nazvo nokuti vanhu veamerica havasi kuda izvozvo so ndomwe musiyano watinoona zvedu tikatarisa nekune dzimwe nyika saka ndoda kubvumirana neumwe wangu watiri kubatsirana kupakurirana tichiona zvaitika muno muamerica regai ndidzoke ndichimboti tikabata kuhistory ndoko kwekutanga musarudzo inei kubvira pakavambwa nyika ino yeamerica kuti anonzi manatives kana kuti zvizvarwa zvemuno varidzi venyika ino kubva pasi chigare kwasarudzwa munhu wekutanga kuti apinde mudare remakurukota iroriri ndokwekutanga saka ndeimwe achievement yaitika muno muamerica iyoyoiyo asi again ndikaada kudzokera kuhistory kana kuti tikatarisa nhoroondo yenyika zvavatorera makore akawanda zvikuru kwazvo kuti a native asarugwe kunogara mudare remakurukota vanomirira vanhu vari muno muAmerica. Saka zvino zvatinoda kudzokerera kuti hongu tikatarisa nyika dzichiri kukura kana dzichiri kubudirira dzakaita saina Zimbabwe, tinowanzo kuda kukombeya nedzimwe dzatikurei kuti detangoitawo zvakafanana, kuti kana detatopfuura izvozvo. Atida kuti vanhu vaziye kuti iprocesi zvine gwarara zvinotevera zvinotora nguva. Saka kana zvatora nguva yakadai kuno kuAmerica, ko kuzoti isusuwo vacheche vachangotanga kunzwisisa nekupractisa democracy zvichatitorerawo zvakawanda kuti tinge tichida kuti tigadzirise apo neapo.
Thank you so much, Dr. Guni. He says he agrees with Mr. Bango on what Mr. Bango just said about the issue of democracy. Then he says this election also brought in a first that natives have a representative in Congress. And I think I earlier mentioned that in Shona, that there is now representation for Native Americans, also for Muslim women and other races in America, which is, I think, part of the democracy that we are talking about. And also in Zimbabwe, I don't know whether ex-convicts, do they still allowed to vote, or they just cannot vote while in prison? I'm not sure about that.
No.
But what I know is they cannot vote because human rights lawyers tried to have them vote from wherever prisons they are, but the law is not yet allowing that. Then Mr. Bango, we have seen here in America people of different political views coexisting. What stops us mostly African countries and other countries, third world countries, to do the same? Especially in Zimbabwe, we have seen people fighting over different political views. What's your take on this?
Especially in Zimbabwe. In Zimbabwe, the crucial part, which is destroy abantu abanengi, as far as politics is concerned, ama leaders too. The information that they've been conveying to our eventual party, it has always been information elokulwa phakathi. So, and once the leaders, whether a leader MPC or a leader ZANU, once a person which affake that change the message, your opposition is your enemy, then the fire engulfs. That's where the problem is. And again, it's a problem here. I'm not insulting our politicians on this aspect. But politics to enrich ourselves. So that's why abantu kuti ngavengera ku politics lapana vangera ngokulwa vangera ngenkani ukuti umuntu lapa ufanele ukuthi ukubambi line usazi ukuthi mfuna ukugathi pass eHarare. If I miss this pass, I'm not going to get another pass again. So in Harare, that's why you know ukuthi ilapho uyathola khona ama riches akho. As lingama Zimbabwe, you know ukuthi kukhiwe yakhona kuyakugqokozela njani. That's exactly what kwenzakalayo eZimbabwe. But if ama leaders ethu bangayenza into esiyibona eKenya, ukuthi an opposition leader uyahamba ayiqhawula umuntu isandla we opposition party, like what Odinga did lo Kenyatta, yiyo indlela engayenza ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe, even all these wars is then. But whereby I can say currently what uMnangagwa has done, uzamile kakhulu ukuthi for instance like ama-elections alala adlulileyo akuzange kube ne-violence njenge-violence esijwale ukuyibona being perpetuated by uRobert Mugabe, because uRobert Mugabe was switching hate and why creator ukuthi kube lama-divisions phakathi kwabantu, which was not only as far as i-politics is concerned, because even ekhaya in Zimbabwe ama-tribal issues again ngenye into ehlala isenza ukuthi kube lokungazwisisani kwabantu. And ama leaders akudala, they did nothing ukwenza ukuthi abantu basizisane. Look at what's happening katesi elokuzeni eRwanda. Ama Hutu la Matutsi katesi, they are marrying each other because the guy who is leading that country, one figure was Nigella ukuthi I want to unite the country, ukuthi abantu babekwazi the meaning of the word peace. But we don't,
you know, we've got a problem of not understanding the word peace. And again, the problem is with poverty, is at the same time, we always are with the masses and get out of politics, saying, you know, saying, you know, and not understanding which only you want to teach. Mina, my belief is, now we want to go to the opposition party. Don't push that person too far away. Learn to be criticized through your critics. You're in jail for you to understand or to be a better person tomorrow. But if now you want to convey your message, then you have a problem because you won't really know what I mean. You are an individual, but there are people out there who are conveying a message. If you don't want to listen to those people and say just because it's an opposition party, then I think that is very wrong. So in message, you unify our nation, you unify our country. Yes, show takakuli in our country. And Robert Mugabe, for instance, in no income division, he tried the cooling of ways, the amateur divisions, and another. What's wrong with that? But Avant, we are all saying Avant, we are Fanana, God created us all. But the problem is, the only way that he can thrive is with IANZ, I created those divisions. So, your problem is a very large problem in Dala. I want America, I'm a politician, most of them are Genayo. Now, I want to have a Mali Zabo already. I want to have a Mali Zabo already.
Mm.
But in Abanye, we singena elize singena ku politics for some reasons. Abanye bangena ku politics. We are scared because we don't want corruption. But we are thinking that politics is going to hide. No one is going to prosecute the person. But if you look at the president, the seven zima, and we will remove from local Kalei. Umuntu, as I've always said before, which I'm Amalungelo Abantu. Njalo I azame ukwenza ukuthi abantu beZimbabwe babe unified babe isizwe esinye umuntu wesikhangeni ayenelise ukuthatha umuntu osishwemini without any problem and the only person who can do that ngama leaders. I know ukuthi it's a thorny issue ukuthi sometimes even we can run away ukuthi abantu bayazwanana for instance eZimbabwe but ama divisions lana ayathiwa esibakhona they are still causing problems akathethi yiyo athiye ama dark pages for
iprogress elizweni lakithi. Ngubambe kancane mnumzana silomlaleli lapha usikhumbuzo. Sikhumbuzo siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba kanjani baba?
Hayi siyaphila. Usifonela ungapi?
Ngise England baba.
Oh use England.
Yebo
nkosi. Ye ungasiphathisa ngembono yakho kuhle.
Ngiqala nje ambingelela abantu bakithi eZimbabwe intakhulu. Yithe esigalangeni. Uhlelo lelumnandi kakhulu baba. Kodwa ke into kuhlukaniswa inyamazana ezimbili ezingafananiyo especially masinga compare i-African politics ne-American politics. Ikakhulu izwe lakithi elifana neZimbabwe. E-America abantu baya ekhethweni izisu zigcwele ukudla. Kithi abantu baya belambile. Umuntu ongena ku-election elambile akafani nomuntu osuthi ngoba ungena only ethi lo muntu phambi kwake uyo umuntu ozwanga umsizi wakhe so ungakunanzelela eAmerica lapho abantu bakhetha ngoba solely befuna umuntu ozothambisela izwe phambili regardless ukuthi umuntu lo ume kanjani ithi abantu bakhangela ukuthi umuntu lo uzosilethelani. Yeah.
Okay, hayi sibongile kakhulu ngembono yakho.
Siyabonga baba.
Jonga, that was Kumbuzo there, and he says that the main difference between the voter in America and the voter in Africa, Zimbabwe specifically, is that when people go to vote, like in Zimbabwe, they vote on empty stomachs.
Mm-hmm.
So the decisions that they make are so different from what we have here based on that. And he says, you know, they end up just choosing people, regardless of who exactly they are or their values
what
and so forth.
Bring to
them.
Rakaitinzwe kuna vaguni. Dr. Guni, tichitarisa zvakabuda musarudzo. Zvikuru takatarisa kudivi re Democratic Party. Kuvota kwakaita vanhu nekubuda kwakaita vanhu. Tingati here zvine zvazvinoratidza kana mucherechedzo nemaonero anoitwa mutungamiri wenyika pari zvino vaDonald Trump nevanhu vakavhota.
Ndizvo chaizvo, nekuti kutaura chokwadi ndechekuti vanhu vakawanda muno muAmerica, kwete madhemokrati chete kunyange iwo maRepublicans. Kune vari kutsutsuma zvikuru kwazvo nemashoko anowanzo kutaurwa nemutungamiri wenyika. Uye vari kuona kuti bato rake raanobva remaRepublicans pane kuti vapote vachimudzora kana kuti vachimuti atevere gwara remusangano wavo vaakuzongopota vachimutsigira nekuti anovatyisidzira. Saka kuvhota kwatakaona kuchiitika tikatarisa manhamba kana kuti uwandu hwevanhu vakabuda vachienda kusarudzo yapfuura iyi hwakawandisa zvikuru kurakidza kutsutsumwa kwevanhu vemuAmerica kuti havasi kufara nematongerwo ari kuita nyika yavo nekumiririrwa kwavari kuitwa nemutungamiriri wenyika nebato ranga rakabata matomu mudare remakurukota zvese kusenate nekuhouse vanga vasikufara nazvo. Ndosaka maona madhemokrati kazhinji kacho pamamidterm kana kuti sarudzo dzepakati idzodzidzi peutongo hwemutungamiriri havawanze kubuda zvakanyanya, vanowanze kubuda zvakanyanya kana dziri sarudzo dzemutungamiriri. Asi rwendo rwuno vabuda vakawandisisa chaizvo chaizvo nekuti vakashatirwa. Saka isarudzo iya inonzi protest vote kusa vabuda vachitsutsuma kurakidza kusafara kwavo nematongerwo ari kuita nyika yavo nekuti ivo vari kuti haisiriyo America yatinoda, haisiriyo America yatinoziva, yaakusandurwa, yaakuita zvisiri zvavajaira semaAmericans.
Muchidimu nerurimi rwechirungu vagoningoti idimu kudzokorora zvamataura izvi.
It is my view that what we are seeing is a protest vote. Democrats came out in large numbers, unlike we have ever seen in midterms. Again, it's showing that people are angry and they are frustrated with the way the country is being governed. They are particularly frowning at what they view as an un-American way of running the country or the rhetoric that is coming from the president and the Republican Party. They expect the party, the Republican Party, to discuss with the president and ensure that he stands for America. In as much as he says he does that, a lot of Democrats don't see it that way. They look at his views, his tweets, as too extreme for America. And they want an America that they are used to. So coming out in numbers is a clear signal that they are tired of this kind of divisive politics, which is dividing instead of uniting Americans. Americans are known for being united. They are known that no matter where you find them, if you say something about America, they are always united. But in this case, their leadership, which is supposed to unite them, has been dividing them. And that's why we saw so many numbers of Democrats coming out to vote.
Thank you so much.
For America, but I think it's also a lesson.
Thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga. We are almost coming to the end of the show. So, Mnumzana Bango, ungasitela wena ngamafitshane ukuthi nxa ukhangele okwenzakalayo lapha eAmerica ungani sikhangela amabandla amabili, ama-Republicans lama-Democrats. Kodwa ke eZimbabwe sibone kusiba labadinga ukuba ngomongameli abedlula 2023. Kungakusitshoni lokhu nxa uqathanisa la?
Uhlupho into ekhona laphana mina engayiqhathanisa babugande ngokuthi eZimbabwe yikho lokho engiye ngakutho kuqala ukuthi abantu sesathwala i-politics yangaba yi-politics ngokwayo ngeqiniso. I-politics sesaba yindlela esayibona ukuthi yindlela yokuthi lami ngiyenoda ngikhona ngale phambili. Yingakho sibona lanoma ngubani ovela ongalalwazi ongakazazwakalela ukuthi is a politician, simbone nje sevela phakathi. iAmerica ilize elilomnotho wayo oqondileyo njalo elabantu abangena kupolitics njengoko uke wagulunywa ezinye isikhulumeli uDumane uSikhumbuzo ukuthi bangena vele zizo zabe esuthiyo abangena kupolitics ngendlala ilapho kulomehluko khona.
Ah, manje
umehluko nalo
Mnumzana Pango, Mnumzana Pango, unfortunately isikhathi sesidliwe ngumangoye. Hayi, sibongile kakhulu kuba lawo.
Ya ndoboka kwazo ngikwenzi ndithi ndiyabele bakala ngabegale bakawelila Studio 7 ngiyabonga kakhulu. Thank you very much everyone who is listening to Studio 7.
Sibongile kakhulu. That was the Mr. Difa Wajapi Bango. You also heard from Dr. Frank Guni. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.